Vincent amuka chibebenenga ndokurova 267 ndokwira tafuru yemenduru kubva pachinzvimbo chemakumi mashanu nembiri kusvika pachinzvimbo chemakumi matatu neina. Vincent ave nemapoinzi matanhatu pasi pevatambi vana vari pachinzvimbo chemenduru yekugumisira yebronze, asi ari mapoinzi mapfumbamwe pasi paZander Schoffer wekuAmerica uyo ari kutungamira gungano iri ne11 under. Makwiriro aita Vincent aya auya mushure mekunge nhasi akundwa nevatambi vashanu chete mugungano revatambi makumi matanhatu avo vapinda munhandare. VaWellington Chando avo vanoziva mutambi uyu kubva mumazuva ake kuChapman Golf Club vanoti chitima chaVincent chasimuka zvekuti chananga murwendo rumwe chete rwekutora menduru.
Ari kutungamira achiri pa8 under, saka 6 difference ye6 inogona kubatika nekuziva kwatinomuita mukomana iyeyo. Anotiitira mashura sekuti Zimbabwe tinogona kudada.
Vachando vanoti nezuro Vincent akakanganiswa nekunonotswa kwaakaitwa kupinda munhandare nemhaka yekunaya kwakaitika kuTokyo.
Chandiri kuona chakanetsa Scotty nezuro kudhirewa kwakaitwa kunaya kwakaita mvura akanonoka inonzi tea off time yake akanonoka kutanga nealmost 2 hours. Zvinhu futi zvinoafekta izvozvo ende kosi yacho zvainonga yazoitawo futi zvinge zvakamukanganisa mutambo wake.
Vincent nemhanyi ngoni dzache makusha ndivo chete vatambi vemuZimbabwe vachiri makundano emaolympics aya. Makusha ari kupinda munhandare mukupera kwesvondo. Makundano egorofu ari kuenderera mberi mangwana mangwanani muine vatambi vamwe chetevo munhandare. Vatambi vanopedza vari pamusorosoro petakura nesvondo ndivo vachatambidzwa menduru idzo Vincent ari kutarisira nemaziso matsvuku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.